se zvamunoziva va justice chiweshe vanga vabvuma kuti aiwa president havafosiwe kuti vaite anonzi ma-by-election. Zvanga zvaitika apa ndezvekuti dare rehigh court nere supreme court ranga rasungira mutungamiri wenyika kuti aite ma-by-elections iwayo. Mutungamiri wenyika ndokuenda pamberi pedare vachiti sezvo ma-general elections ava pado zvichiite kuti vaite ma-by-elections iwayo. Saka vajustice chiweshe vanga vabvumirana nazvo ndokuti aiwa mutungamiri wenyika hafanirwe kuita ma-by-elections. Asi zvatakaita takazonokumbira isusu dare guru kuti tinzweiwo zvataurwa navajustice chiweshe vanga vatibvumirane nazvo. Saka dare guru ndokuti kana zvakadaro huyai pamberi edu tiudze kuti chamuri kupokana nezvataura navajustice chiweshe chii. Saka izvozvo ndo zvatamirira manje kuti tichipiwa zuva ratinoenda pamberi sedare guru resupreme court kuti tichipenengurazve kuti zvinoita here kuti mutungamiri wenyika abvumirwe kusaita ma-by elections iye asungirwa kuti aite izvozvo nedare resupreme court.
Mune chivimbo here chekuti muchakundapo?
Matarisiro atakaita nyaya ndeyekuti isusu mutemo uri kudivi redu, ndosaka tasimbirira tichienderera mberi nenyaya iyoyi. Inyaya ine nhoroondo yakati rebei nenyaya yekuti mutungamiri wenyika anga asungirwa kuti ngaaite ma-by elections nedare rekuhigh court reBulawayo. Ndokuti regai ndiende kudare guru resupreme court. Supreme court ndokutaurazve kuti aiwa kwete, mutungamiri wenyika ngaataite ma-by elections iwayo. Saka iko zvino izvi vanga vadzokerazve kuhigh court yekuno kuHarare vachinokumbira kuti ngatisaregera kuita ma-by elections iwayo nekuti ma-general elections aapadyo.